Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3/2019 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu live izvozvi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi rg mugabe international airport muharare yoshandisa majenareta mushure mokuenda kwemagetsi panhandare yendege iyi sangano rezimbabwe political victims foundation trust riri kukurudzira national peace and reconciliation commission kuti ishandise mubasa rayo vanhu vakamboshungurudzwa tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nezuro kunhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport kwainge kusina magetsi izvo zvakapa kuti vashandi vepanhandare yendege iyi vashandise gwenya regenerator asi nzvimbo dzakawanda dzakange dziri murima hatina kukwanisa kubata gurukota rezvenhando dzemoto vafortune chasi kuti tinzwe kuti chii chiri kupa kuti kunhandare kudzimwe magetsi kunyange hazvo vakati nzvimbo dzakakosha hatidzimwe magetsi mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mumwe ainge ari panhandare iyi vadhewa mavhinga vanhu vagweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica
hungu nezuro nguva dzemanheru kugwana 5 kusvika na10-7 dzousiku panhandare huru yemuzimbabwe muharare panga pasina magetsi zvachose tikataura nevashandi tikunoti kune mhaka yeiko tiri murima vakati aiwa izvo hazvitisiri zvitsva igaro zvisa kuti magetsi kunenge kusina panenge pachibatsiridzwa nejenareta asi jenareta harigoni kuisa mwenje nzvimbo dzese saka nhandare yendege yanga iri murima nezuro
saka vashandi vari kuti zvakatanga rini izvi
vaingoti ndo zviri kuitika mazuva ano kuti nyika yese hapana zvitsva kwese kwese kunengova nyaya yekuti hakuna kagedi kusanganisira panhandare asi tambudziko kanderekuti nhandare inzvimbo inokosha iyezve zvinogona kuzokonzera matambudziko kana njodzi kana kusina magetsi kuti vanhu vashande murima vachiita zvekushongadzira kuti vadhinde zvichikiyani nemapedza ekufambisa zvinenge zvisina kunaka asi vanhu vamba vachienda mberi nebasa vachiti hapana maitiro avangaita vanofanira kunge kuti vashande kunyange zvazvo kusina magetsi kuti vaone zvakanaka panguva dzeusiku
asi vanga vawedzerawo here vamwe vashandi vanochengetedza nhandare iyi nerunyararo
panga pasina kutaridza kuti pawedzero anzi zvanga zvichingotaridza kuti vepo ivavo vemisi yese ndivavo vanga vachingoshandawo murima vachitaridza kuti vanenge vari kuedza kuti vajairire asi zvichirema nekuti zvinoreruka kana kuri kunzi magetsi anzi panzvimbo yenhandare haafaniri kushayikwa zvachose
ko iya mishina inovheneka kuti munhu haana kutakura pfuti here kana zvimwe zvinokuvadza yanga iri kushanda here
zvanga zvichiita sekuti pane mumwe chete wanga uchiita sekuti ndo uri kushanda kudambo yawanga uchisimudzwa negenareta asi zvanga zvisina kujeka kuti zviri kushanda here kana kuti vanhu vari kungopfuura zvanga zvisina kujeka asi chandakatakura ndechekuti tambudziko rangari remuchi nzvimbo yese yaimurima uchingozoonawo mwenje apo neapo uri kuri kure unenge uchiona kana kure kure zvichiita kuti nzvimbo yese ityise kuvapo usingazive kuti uchatsika pai
ko pakusimuka kwendege hazvina kukupai matambudziko here murima imomo
andisinga zoziva hangu vanotyaira ndege kuti vanenge vachiti kudii asi tangachiona kuti zvachose chose ranga riri zarima zvatisingazivi kune dzimwe nzvimbo iko zvino kwatazemharawo kwatasvika kuchioni chakatiri chaedza chega mukakuoto mukuru zvichida vatyairi vendege vanga vachi ngoidzaonekaanobiranapo asi hazvisi izvo zvinenge zvakafanira kuti vanhu vabude kana kusimuka murima nekumhara murima panhandare.
Izvi hazvina kukanganisa iwo here kuti muzotore nguva yakawanda muri panhandare iyi sezvo panga pasina magetsi?
Zvatikatyamadzwa zvikuru sei uyezve zvanga zvichibviri nemafambisirwo ebasa asi zvaita sekuti ndege dzanga dziri shoma ndisingazivi kuti kushomeka kwadzo ndekwemisi yose here kana kuti nekuti panguva yakasimuka yakaichingovawo ndege imwe chete duku yakashandisa isu saka vanhu vanga vari vashoma asi muri paimomo vanhu vanga vachingotarisana kuti ko zvino kuchiiko chava kuitika.
Radio wamazinga vange vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kunhandare yendege yeOliver Tambo International Airport muJohannesburg. Sangano rinorwira kodzero dzevakamboshungurudzwa nezvamatongerwo enyika reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinokurudzira sangano reNational Peace and Reconciliation Commission NPRC kuti rishandise mumabasa ariri kuita munyika vanhu vakamboshungurudzwa. Sazvigaro vesangano iri Vasekai Gombe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoda kuve nechokwadi kuti zvinotaurwa nevakashungurudzwa zvinobudiswa pachena zvakadzama kuitira kuti nyaya iyi iri kunetsa nyika yese igadziriswe zvakanaka. Vagombe vati kuve nevashandi vakamboshungurudzwa mukati meNPRC kunokonzera kuti vanhu vakamboshungurudzwa vakwanise kutaura neNPRC vakasvinunguka. Tabata Vagombe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu sesangano revanhu vakashungurudzwa kubudidza nezvematongerwo enyika tinoona sekuti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission isangano rakaumbwa kuti ringe richidhila nezvakaitika kare zvakare risangano nge richikurudzira kuti vanhu vataurirane iyanani sezvakamboitika kare. Saka naizvozvo tinokurudzirawo sangano reNPRC kuti riite adopt atinoti victim centered approach and kuti riite prioritize zvinodikana nemavictims and also to respond to their expectations.
Sei muchidare Vagombe, chii chamakaona chisiri kuitwa nenzira yakanaka?
Zvinhu zvatinoramba tichikurudzira nekungoyeuchidza sangano reNPRC kuti zvakakosha kuti ringe richishanda nevanhu vakashungurudzwa mumabasa avo ose avari kuita nyange zvavo tisina patinonongedzera kuti vanhu vari kusiyiwa panze vanhu vakashungurudzwa asi ikurudziro yedu yatinoramba tichingotaura nezvayo tichivayeuchidza kuti zvakakosha kuti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rishande nemavictims and also kuti inge iriwo sensitive to the needs of survivors.
Ko
basa rose ravanoita
pavakauya munharaunda yokwenyu imimi pane vamwe vakamboratidza kusafara here nemaitirwo azvakaitwa?
Ini ndinoda kutenda zvangu kuti pavakauya kumanikaland kuzoita constitute kana kuti kugadzira inonzi manikaland provincial peace committee ndinoda kutenda zvangu kuti venational peace and reconciliation commission vakabata stakeholders kose kusanganisirawo nesu vanhu vakashungurudzwa. Ipapo ndinoda kutenda zvangu izvozvo tinoda kuzvikurudzira nekuzvitenda kuti NPRC vari kuita zvinhu zvakanaka but zvinhu zvandiri kungotaura kuti zvakakosha. Saka naizvozvo chinhu chakakosha chinofanira kuramba chichitaurwa nezvacho kuitira kuti veNPRC vasazokangamwe nezvazvo kuti mavictims ndo vanofanira kunge vari pacenter stage.
Sachigaro veZimbabwe Political Victims Foundation Trust Vasekai Gombe vari parunare kunyanga neStudio 7. Tombotarisa zvirumapepanhau anhasi. Mu Herald mune nyaya yokutoreswa mhiko kwakaitwa majaji maviri matsva Supreme Court anoti Justice Nicholas Matonchi na Justice Charles Lungwe Nezuro. Mu Herald mekare mune nyaya pamusoro pekupiwa masimba ekusunga vanhu kwaitwa Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Mu Newsday mune nyaya inoti vanhu muZimbabwe havana kuteerera zvekuti vasaende kumabasa uye kuti varatidzire sezvakange zvashedzerwa nesangano redzajamuka sesijikile. Daily News inoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukonzera dambudziko guru mukukoverwa kwemvura kana kuti water rationing mubulawayo, sezvo kudzimwa kwemagetsi uku kuchinji kuri kutadzisa guta kupomba mvura zvakanaka. New Zimbabwe inoti zvichitevera kusabudirira kwekuratidzira nekurega kuenda kumabasa kwakange kwashedzerwa nesangano redzajamuka sesijikile, mapurisa Nezuro akashedza mumwe wevatungamiriri vesangano iri vati nei munetsi kuti vaende kumahofisi avo. Kamu chino tinopa waterere Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masora sei zvino vashamarari vese Studio 7 vana Janga vana mukomana Janga vanemiri vana Richoto kutungu kukwazisari mfaro inyo ndeto wali patigulo ndeli kuno ku South Africa. Tarichingotiwo zvakasingaitewo here kuti iwawawa vaviri vanoitawo president Emmerson Mnangagwa napresident Chamisa vagare pasi vataurirane, because nyika kwayava kuenda zveshuwa haisisina kumera mushe. Vanhu vaviri vawawa ngavataurirane. Zvimwe zvinoratidza kuzofamba mugwara kana vaviri vavo vakataura atenda zvangu.
Ndinovoivoi vasamararisizinenajonga asi ndinoda kupindura mukomana uyu wamati vanonzi Mugwadi Zanupiru kuti zvaanotaura ngaite semunhu unoziva. Anotaura zvokuti nyika yakapuwa masangezi, nyika yakapuwa masangezi ndeipi? Masangezi akapuwa nyika yakapuwa vanhu. Ngasada kutora vanhu vezivana vezimbabwe sezvituta zvisina zivi zvazvipaita kana kuti zvoda kukumirwa mundoita kukumirwa mundoda kukumirwa. Anofunga nyika yose ichagumbuka, izuva rimwe chete nyika ichagumbuka. Nemasoja avo nemapurisa musafunga kuti vanhu vakayuka, vanhu vakaberekwavo, vanhu vaberekwa vanorwadziwa, navo vanorwadziwavo. Izuva rimwe chete muchazviona kuti zuva richakupindukirai, zuva rikava mwedzi, mwedzi ukava zuva. Izuva rimwe chete tanzwa watarwadziwa tatambura. Hama dzedu dzinofira muzvipatara nekushaiwa mishonga, hama dzedu dzinofira muzhira ndedzisaizosvika kuchipatara nekushaiwa chifambiso, rodzi dzinosangova makomba. Asi munokura muchitambudza vanhu muchivakumira semombe muchitaura zvisina basa. Munofunga kuti vanhu havafungi? Munofunga kuti vanhu havarwadziwi? Munofunga kuti vanhu havaoni? Fungai vanhu vezanupiefu, zivai kuti zuva rimwe chete, zuva richava mwedzi kovi, zuva richava mwedzi, mwedzi kuva zuva. Ii zuva rimwe chete. Mudzai vamugabi vachakutaurirai.
Ini ndinogwadziwa mwoyo zvisingaiti. Ndine mwoyo ngoni zvashe ndiri kuno South Africa. Ndogwadziwa nezvakaitwa nemaorias zvisingaiti, nokuti tisu vautereri navavukeri venhabo zavo kuti ivo vaite mari. Kana ivo vakanga vavona kuti kuratidzira kwavanoda kuita, ine vakagara vangoreva kupinda mugiraundi vangoratidzira kuti hatitambe bhora. Zvinhu zvanga zviri nani pakuti vaite zvinhu zvakaita seizvozvo. Hakuna bhora rakatambiwa nenzira yakadero kuramba kutamba bhora.
Magadi washamari weChipo 7, nindoitwa Godfrey Makwaza, ndiriko kuRisoto kuno. Haya, ndinongotaura zvangu panyaya yemaoriyazi. Haya, zvakatondifadza kutorwa kwakaizwa. Masoja nemapurisa vakutadza kufadza nyika vachidzvanyirira vanhu. Muda kufadzwa nemaoriyazi. Mwarias makagona ivoko, makatongofambira zvekuchaja mafoni enyu nekutotora mapikicha muri ikoko, because kuzivo magetsi acho hachawaniki zvekuti muchaje mafoni. Saka makatongofambira chaja mafoni zviri bhoro zvamakaita imi. Masoja vatadza kufadza nyika nemapurisa, mudozvo kuti mozi nini fadze nyigeze zvekupengera makarogona mwari dai makatoro vatini chaizvo story bull
mam makadii ku studio 7 tinotenda zvaitwa nayana vaneso chamisa zvekutenderera munharaunda dzakasiyana siyana marokesheni vachiona magarira ari kuita vanhu varatidza rudo vachizvionera nemaziso avo kuti vanhu vari kugara sei uye vanhu vari kutambura zvakanyanya sei izvo tinozvikudza tinozvitenda izvo zviri kutaurwa navo vezananavo vechidiki vezanupf vanonzi vamugwadi izvo zvekuti hazvibatsire zvinotobatsira because vazvionera nemaziso avo uye vanhu vanga vakasununguka kuvaudza vagarira vari kuita nekutambura kwavari kuita saka ndinoti chinhu chakanaka chaitwa navanation chamisa varamba vachienderera mberi ndini mai mhofu kupeter marisburg
hello studio 7 ndinotokombenda zvangu panyaya yekunzi anticorruption vaite basa anticorruption haina basa rainoita nekuti iye yacho anticorruption ikabata munhu ari kuita corruption iri utomi hwakuti anticorruption yacho saka hapana chainogadzirisa necorruption and yagara iriko kuda kudhara chingozingiraita basa asi hapana chinoita munyika mu Zimbabwe yakuda vachamisa ndio chokwadi chandirikuona maonero angu because vachamisa varatidza kuti munhu ane chido navanhu
makadii makadii zvenyu vana mukoma jonga nevamwe vamunobata navo ikoko vanhu vezanupf dai vanga vasiyana navanhu kutambura kwomunhu munhu une nhamo yake mumba make nevana vake vachamisa havana chavaresva kana munhu afirwa ndo unochema asina unoseka saka vafirwa havangakoni kuva nekutaura navachamisa kuti vazive zvinodiwa kana vanoziva kuti havabatsiri panhamo ndo matauriro avo ivavo ngavasiyane nevanhu varege kutambudzika chamisa ngaatonge sezvazviri tinomutsigira kusvika zvinhu zvanaka
mamungaziva vatiri studio 7 nevashamarari vana mukoma tanonoka vanze ndoda kutaura ndichitaurawo maonero aka matauriro aiita uyo unozi mugwadi uyo uyo unozi mugwadi uyo ka handizivi kuti pfungwa dzake ari kufunga sei kana ichiti hanzi mdc ndiye akaunza masankisheni oriht mdc ndiye akaunza masankisheni kodzero dzevanhu dziri kutyorwa muzimbabwe kodzero dzevanhu dzamuri kubata kodzero dzevanhu dzamuri kuite zvamunoda nevanhu inini inini mdc ndio yakafuura vanhu pai mazuva afurwa vanhu mazuva ekurengwe maelection muna agasti ndio yakauraya izvozvo zvamakaita zvekutumire masoja zanupf kofuura vanhu ndio zvamuri kutemerwa masankisheni hamuna hamubati kodzero dzavanhu hamuna respect kuvanhu inini ndimuda kudya nemhuri dzenyu yanhu vezanupf ndototozviziva kwete kuti kwanzi chamisa ndiye akaunza masankisheni akaunza masankisheni api akatogona kanzwi kunzwi zvichemo zvevanhu iwewe mugwadi gara nezano yako itai zvamunoita asi denga rinoona chaizvo chatotokuudzai hapana tarirai vanhu vamakauraya neropa rese ramakadeura kudeure ropa revanhu tarirai zvese zvakaitika izvozvo iyezvino zvichakuwanaiwe nimi chivi chinouraya mwene wacho chete munonyebeni mwari aridzi benzi uye mwari azi kubreka ari kuzviona tinoda kutokuudzai kutoti hapana kwazvinombosvika zvamuri kuita zvichaguma munhu wese achagumirwa neupenyu idyai mari dzenyika muchiite zvamunoda imimi vanhu vezanupf totokuudzai ndo zvaizvipi izvozvo but nguva inyaya yakuswedera kangomakorisa kudo kupanguka
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mumwe jaji wekuitaly nezuro akati mutyairi wechikepe chakange chakatakura vanhu vanotsvaka upoteri chikabondera chikepe chemapurisa chaiedza kuti vanhu ava vasapinda munyika aregedzwe jaji ava vakati kapteni wechikepe ichi akange achiita basa rake rokubatsira vanhu vakange vavipedzwa nokufira mumvura. Chikwata chenhengo dzeparamende yekuAmerica chiri kushanya kuCameroon chinoti panofanirwa kuita hurukuro pakati pehurumende nevarwi vanoda kuti dunhu ravo ribudiswe munyika yeCameroon. Kwemakore anopfuura maviri, matunhu anotaura chirungu muCameroon ange achirwisana nehurumende nematunhu anotaura chiFrench. Kusvika pari zvino vanhu vanopfuura zviuru zviviri vakafa mukurwisana uku. Hurumende yeCameroon yati inoda kutaurirana nevarwi ava, asi nyaya yekuti Cameroon iite nyika mbiri haifaniri kuuya munharukuro idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kuona masoja achifora uye ndege dzichibhururuka pamusoro pazuva rekupemberera kuzvitonga kuzere kweAmerica, kana kuti 4th of July. Izvi zviri kushatirisa vamwe vanoti zvokuforesa masoja nemotikari dzehondo dzichifamba mumigwagwa yemaguta eAmerica zvinoitwa nenyika dzisina utongi hwejekerere. Tabata mugari weWashington DC Dr. Frank Guni kuti vatiudze kuti vaTrump chavari kuda chaizvo chii.
VaTrump mutungamiriri weAmerica vari kuda kuita military parade yavari kuti ivo izuva rokuremekedza America, yavari kuti honoring America. Tinoona zvinhu zvakamboitwa mugore re1970 nevanga vari vapresident nguva iyoyo nevaNixon. Chidonzo raVaTrump nderekurakidza vana veAmerica kuti America ine mauto ane simba, ndiwo ari kuvachengetedza murunyararo muno muAmerica, uye zvekare ine zvombo zvehondo zvakasimba zvinoita kuti vagare murifa vakagara zvakanaka vakachengetedzwa. Ipachirungu ingava reminder kana kuti chenjedzo yekuti vazive kuti vagare zvakanaka magari avari kuita hunge vakachengetedzwa nemauto veAmerica. Uye inenge iri yambiro zvekare kune dzimwe nyika dziri kunze uku kuti America inyika hombe ine gara yakagadzirira nyaya dzehondo, zvekuti dzimwe nyika dzinenge dzichifunga kukakavadzana kana kuda kudenana neAmerica dzigare dzakaziya kuti dzinozopfurwa kana kukaitika hondo neAmerica. Ndodonzura vaTrump rokuda kuprojecta kana kuti kurakidza masimba ezvehondo, military projection.
Zvinoenderana here neAmerica izvi? Nekuti tiri kunzwa vamwe vachiti hazvisiri izvo zvinofanira kutiwa neAmerica, zvinoitwa nevatungamiriri venyika dzinodzvanyurirwa vanhu.
Hatingati zvinoitwa nevatungamiriri venyika dzinodzvanyurirwa vanhu, nekuti vaTrump pavakabva nepfungwa iyi vakadeedzwa musiri kutondera kuti pavanga vachangoitwa president vakadeedzwa kuFrance vakandoona military parade yaiitwa kuFrance. Ndipo pavakabva vataura kuti tinofanira kuzviitawo kuAmerica, nekuti vakaziva kuti France inoitira izvi kuti irakidze vana veFrance kuti mauto iwaya, mauto eFrance ndio ari kuita kuti nyika igare murunyararo, ndio akasunungura upambe pfumi hwanga huripo tikadzoka kuna na World War II, kwekuti hongu France yakabatirwa nedzimwe nyika asi mauto ayo airwisawo. Ndipo pavakabva nepfungwa iyi. Vane vamwewo zvakare vavari kuona vakaita sana Russia nana China vanozviita gore negore kurakidza masimba avo emauto avo nezvombo zvavanazvo zvekuzvidzivirira uye kurwisa kana vachinge varwisa. Hongu America yagara isingazviita, asi tinoziva tudzanambotaura munhoroondo kuti mugore ra1970 zvakaitwa navaNixon zvikakonzera mhirizhonga yakaoma, nekuti kune vamwe vaipikisa vamwe vachiti aiwa zvakanaka, zvikapedzisira zvazviita kuti vanhu varwiswe nemapurisa. Ndosaka kazhinji muchiona muno muAmerica havaite izvozvo, vanenge vachida kurakidza sekuti zvinhu zvese zvakanaka zvakanyarara. Asi vaTrump mutungamiriri auya noumwe mweya wakati siyanei pane zvatagara tichiona makore esaya, zvekuti vamwe vava kutofunga kuti matongere avaTrump aya anenge kutenga okutonga nedemo kana kutevedzera vaya vanonzi muchirungu madictators. Asi nemamwe maonere zvingavawo zvinhu zvinoda kuti vana veAmerica vazive kuti vanhu hondo dzavanenge vachirwa ihondo dzinorwiwa nevanhu chaivo chaivo vana veAmerica uye kuri kuenda mari dzavo dzekutenga zvombo kana kugadzira zvombo zvehondo nekubhadhara avo vanochengetedza America nekurwisa dzimwe nyika ndivo vanhu vacho vanofanira kuonekwavo ndiona sekuti ndodonzo ravaTrump.
Dr. Frank Gudi vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC.
Dangai Mopao Mokozi. It means I'm the big boss Murozim Kuru. Wega unwa ziya ma system yacho.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakazviri munhau. RG Mugabe International Airport Harare nezuro yakashandisa majenereta mushure mokuenda kwemagetsi panhandare yendege iyi. Sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust riri kukurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ishandise mubasa ravo vanhu vakamboshungurudzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.